Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 24/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi vachiita musangano nevemabhizimisi nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nekuita misangano kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nhasi bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rati vaMnangagwa vari kuita musangano nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kutanga mabhizimisi munyika. Nezuro kunze kwekuita musangano nemutungamiri wenyika yeIran. VaMnangagwa vakaitawo misangano nevamwe vakuru vakuru vemakambani akaita seMabatex yekuSwitzerland uye Swanberg. Asi Zimbabwe ingakwanise here kukwezva vekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Mapolicies anosupporta mainvestors. Tikatarisa kumashure kuti abva uku. Pakapinda Professor Mutule Nuwe kuita Minister of Finance, he became the worst Minister of Finance in Zimbabwe. Nema policy yavanga vachiisa yekuvhara Zimbabwe Stock Exchange. Izvi zviri kutaura kunoku Old Mutual yakasuspendwa paZimbabwe Stock Exchange since the last 3 years. Yaane makore anopfuura 108 iri mubusiness. Muna muZimbabwe yaane makore anopfuura 100 iri muno. Asi ino suspendwa pa Stock Exchange. Saka kana tichisuspenda vana Old Mutual yatika ndo vana John Cena pa business. Ko mbuganda anonga achida kutanga business pacho anoverengwa nani. Saka mainvestors vanotarisa izvozvo kuti kunoshandika here kuZimbabwe. Kana ana seed kuisuspendwa, ana PPC kuisuspendwa. Karenze tichinjwa kuita kunga munhu ari kuchinja hembe. Nhasi une RTGS, mangwana une bond note, mangwana une US dollar, mangwana une rand. Mambona une zimdora.
Asi kamuzvinafundo hurumende iri kuti ivo vemabhizimisi ndoo vari kuita zveuori zvinozopa kuti mitemo ichinjwe chinjwe.
Vasiriwe vatingada kuti hanzi vemaprivate sector ndoo variita zveuori. Makaona nyaya yakachiriridza yemalaptop aitengeswa $9,200 aitengwa neparliament. Aitengwa neprivate sector iyo ndoo hurumende ndiyo inotova futi institution inofanonga yachitoita enforce. Nyaya dzekuti usaitika asi vari kutenga laptop ye$9,200 ndovana ari kutokana zvaari kutanga kubuda pachena manje asi taizvitaura zvakahwanzwa tisingazivi kuti zvinoitika sei handiti saka tikatarisa mari iri kunzi hurumende haisi kukwata account for billions of dollars audit report yakabudiswa na mai chipiri ye2021 several billions of dollars hurumende isina it can't account for it 2020 yakapedza kuti $102 billion mari isina accounted for excessive expenditure isina kuapprove on the parliament saka hurumende iri kutungamira pauori
saka zvii zvingaitwe nehurumende kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi muzvinafundo
Chekutanga ndechekuti business environment yatingati mamirire business environment mitemo ma policies enyika afuna kunge akajeka asingachinjwi nhasi mangwana achinjwa nyaya yekuti zuva nezuva tinonzwa mapress statement from Ministry of Finance inokanganisa business nekuti kuchinja mutemo kwezuva nezuva nyaya yemastatutory instrument anoiswa every now and again inokanganisa kuti business futi nyaya dzecorruption nyaya dzemamiriro akaipa ematongerwo enyika tarisai jobscala nabodistory nevekumeatsime vari mujera kwe-100 years asi mbavha dzinozikanwa dzakada mari dzinozikata maparasita dziri kufamba dziri murudzi dziri free saka ndiani univesity anonge ari serious anoaisa mari yake chokwadi chacho isusu takaenda kuchikoro kamazimbabweans asi zvatiri kuita zvika zvinoratidza kuti hatina kana chikoro kana one chatinacho hakuna univesity anouya kune nyika ine confusion yakadarei ipapa ndanga ndichiona panews pechinzi mukuru mukuru anga ari kuhurumende yekuchina ada kutongerwa rufu nenhau yecorruption $16 million vanouraya kunoga usungwi saka zero tolerance to corruption ndo yakaita kuchina muone pari zvino china ine 490 companies out of 500 best companies what we call 14 companies in the world ziri muchina nenhauye zero tolerance to corruption
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano rembatanidzwa wemasangano akazvimirira oga pasi rose reCivicans rinoti apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya munyika maberekera ingwe nekuda kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemapato anopikisa hurumende uyevo vemasangano akazvimirira oga. Zimbabwe yaiswa munyika dzinonzi dzinoda kutarisiswa zvakanyanya dzinosanganisirawo Sri Lanka, Guatemala, Guinea neSerbia. Chimwe chikonzero chiri kunzi Zimbabwe yananga kumawere inyaya yemutemo mutsva uri kuda kuvandudzwa nehurumende unoona nezvekushanda kwemasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization. Asi hurumende inoti hapana chakaipa pamutemo uyu sematauriro egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo takakurukura tikagara navo pasi ivo vanozvimiririra ava tikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minista ndepapi avanga vasina kuri zvino zvatiri kutoti tiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti zvange zvisimo mutemo uriko yezvino izvi saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanyisa kunaka vanhuwo zvavo vari vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Asi mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti vanotendirana neCivicas. Sangano reCivicas iri riri kupomera muutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa mitemo yakaita sewekuwandudzwa kwemashandiro emaNGO uyu kumbunyikidza vemasangano akazvimirira oga uye kuvharira mumajeri vamwe vanopikisa. Ngatinzwe kubva kuna vaMasaraure.
Zvavari kuona ndizvo zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi reengagement strategy pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa munofuna vanhu vanosungwa vanopikisa vachigara pretrial detention yawandisa vanhu vaakungotemherwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu. Basa remaNGO basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yatanga chiri department kana serimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizen aorganize yani outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei kukonchichiru mika za vire mika za vire kwa hapo mkata uta kisa vire shumwa iwa alari kuhodi wa kaunteza
mazwa pera urumendi ya Amerika yaka temira zira ngomwe mkuru mu Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner General Stephen Mutamba zvirango ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. Vamutamba vakabva vabatana pakutemerwa zvirango nevaive gurukota revasori vakazodzingwa basa vaOwen Mudancube uye vaive mukuru wemauto Presidential Guard Brigadier General Anselm Sanyatwe vachinzi neAmerica havafaniri kushanya muAmerica kana kuita bhizimisi nayo. Hurumende iri kuti hayo panyaya yekutyora kodzero dzevanhu iri kuzorwa pafuta yenguruve yaisina kudya uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakakurudzira kumusangano weUnited Nations kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti hazvisi pamutemo. Kwa zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nechinangwa chekuti ikwanise kutenga nekutengesa zvinhu, nyika yeSouth Sudan inoti yatenga nzvimbo inosvikira nekubudutsirwa zvinhu munyanza kana kuti port muJibuti. South Sudan inoti nzvimbo iyi yakakosha mukuti ikwanise kutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. South Sudan yaimbenge ichishandisa nzvimbo dziri kuMombasa, kuKenya uye kuSudan. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuPalestine zvaungana nhasi zvichichema mumwe wevanhu makumi masere nevapfumbamwe vakafa mushure mekunge chikepe chavainge vari chanyura svondo rino pedyo neSyria. Vanhu vanonzi vari kubva muLebanon nekuda kwekuoma kwehupfumi vachiedza kunopotera kunyika dzekumawirira. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa mugovera wega wega naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa anova chizvarwa cheZimbabwe uyo anoti zvinhu zvaoma munyika iyi uyezve achikurudzira madzimai kuti vanyorese kuvhota.
Zita rangu ndinonzi Edna Madondo, ndiri kuJohannesburg. Tete zvino hazvina kumira zvakanaka semudzimai. Mashandiro atakuita ike zvino sokutanga kwatakauya zvasiyana. Izvi zvichero mari chaidzo dzavashoma, mari dzacho hadzichatengi chero kwatambiriswa kudai. Kuti usanganise nekumusha hazvichaiti. Ukataura nevarungu kana kutaurisa vasazvarapera kuti tiri zvakaoma. Saka iwewo semudzimai nesituation yakasiya kumba unongototi regai ndishingirire shoma iyoyo.
Kumusha mhuri yenyu yakamira sei uyezve muri kuzvigona sei semudzimai?
Tete zvakaoma ndikakudzai ndosaka tichichemera kuti ine nyika yedu yanaka tete hadibva kuvanzizai. Inini zvinondirwadza nokuti ndakasiya vana vangu sesina gonde vana nasi bonda kama sisi achi ya grade one. Dika kuzalisha kijana form three, mukuru akita form five. Dijungo amusangu, andi nangu ya kuingezera manangu la jibu. Mwanangu kugarana maids. Juu no wazazi, juu na kizao chikarani wa nava kumba.
Sema zimai. Zvizva munofunga kuti zvinofanirwa kuitika kuti zvinhu zvigadzirike kuti mukwanise kungewo muine mhuri yenyu.
Semadzimai ndinzi kufunga kuti ngatikurudziranei vana mai. Nyanya isusu vana mai tine dambudziko iri. Nekuti kana mwana akachema hambochema chiti baba anouya kuna mai. Saka isusu vana mai ngatitokurudziranei nevana vedu nemhuri kuti kana tose patiri patinoita makirabhu edu vanhu ngatiendei kumusha tinorejesa kuvhota kuti nyika yedu inake.
Pane zvamuri kuita here? Kuti mukuchidzirane kuti muende kunonyoresa kuvhota uyezve kuzoenda kunovhota panenge paine sarudzo gore rinouya.
Vamwe vari kuti tiri kuendesa December tichinoregister kuvhota kumaofisi. Vamwe votete vari kuti tinobirizirwa zvishandi takavhota kudhara tingobirizirwa. Saka pamwe kusvikavo nesiye vanhu vachange vakunzwisisa kuti kuvhota kunoshandei kusavhota kusavhota kwakaitirei futi.
Mungatsanangura here kuti kana munhu asina kuvhota zvakaitirei?
Kana munhu asina kuvhota tete unenge watovhota. Ndozvandinonyatsokuziva izvozvo. Munhu ngaende anokasta vhoti yake because kusavhota kwakukuvhota.
Sei muri kudaro?
Handiti tiri kuti tikasaregedza kuvhota tete handiti. Tikavhota tinobiridzirwa ngatigarei kumba. Vaya vamunenge musiwane kubiridzira vanoenda neuwandu hwavo vonovhota manhamba avo mukwira. Saka nhamba yakwewe iri kumba inotoverengerwa kune vaya vati vaenda kutovhota. Saka iwe unenge watovhota ugere kumba. Zviri nato nokasta paunofungidzira kuti apa rege handikaste. Wedza pangu ina wedza pani iwe ndonozva paunda unokastira vhoti yako. Ndiki ndinganowedzeresa nhamba yakwewo.
Tombotarisa mararamiro amuri kuita imomo muSouth Africa. Tiri kunzwa kuti nyaya yemagetsi iri kunetsa. Semunhu anoshanda mumba, izvi zviri kukanganisa mabasa enyu sei?
Sebasa rediri tetere makicheni. Mazuva ano tokushanda zvakaoma nenhawe magetsi. Nototi timetable chaiye kutoshanda unotoshanda uchimhanya ukatarisa timetable kuti nguva dzakati tofanirwa kutotanga kutoaina. Unototanga nezvinhu zvinoshanda magetsi wotozopedzisira nemukirina mumba. Saka zvakatiomera pamabasa ake zvino zvakaoma kushanda kwacho unoshanda uchimhanya. Noti muridzi wemba anenge ada kungowana zvinhu zvake zvakanaka.
Semudzimai kurudziro yenyu ndeyei kumamwewo madzimai vakateerera pari zvino?
Ini kurudziro yangu yandinotaura nevamwana maika ndeyekuti ngatikurudziranei. Chekutanga patinoenda makirabhu edu echiita mikanjo yedu iyi kunyanya kukudzirana kudzokera kumba kunogadzira kumusha kana kunovaka kana kuti chazvo tiri kudzinga handiti vamwe vane vana kunoshaa pakupinda. Ngatikurudziranei kunovaka nekunovhota kuti next year patinoenda tinonosvika mudzimba dzedu wedza kumusha ndamunesawo raundi yako. Nokuti ikezvino zvino vamwe vari kuti hatisi kuenda kundovhota haana kana raundi kumusha. Ari kunosvika ndonotangira pai ndozvinonyaita stress vamwe.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives. Nasi muchirongwa Jonga Kandembiri ndiye ari kutipa hurukuro iyi.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwakaparurwa svondo rino nesangano reTransparency International Zimbabwe hwekutsvagiridza uori hunonzi huri mukufambiswa kwedzidzo mapazi edzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro pasi pechirongwa chavo chepagore chekuita tsvagirudzo yeuori chethe Annual State of Corruption Research. Muhurukuro yedu tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu.
Sebasi reTransparency International takaona zvakakodzera kuti tiparire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nezvedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo neumbo pamwe chete nezvavanofunga maringe neuori huri kuitika munharaunda pavanoenda vachinotsvaga nzvimbo dzekudzidza pavanodzidza nepavanobatsirana nevanhu dzavo maringe nekudzidza. Takaziva kuti uori tinogara tichingohutaura tiri mumahofisi tichihutaura huri pagwaro repamusoro, asi tine zvinhu zvakawanda zviri kuitika munharaunda dzedu zvinoita kuti vanhu varasikirwe nepfuma yavo vachipa vanhu vatinotarisira kuti vanoita kuti nyika yedu ibudirire kana kuti dzidzo ienderere mberi. Mari idzodzo kana kuti upfumi ihwohwo husingaende muhomwe dzenyika. Saka tinoona kuti zvakare zvinhu zvinotambudza vanhu nekuti nhau dzeuori kana kuti corruption dzinonyanya kubata zvakanyanya vanhu vanotambudzika nevamwe vasina kuwana umbowo neruzivo rwakanyanya maringe nemafambisirwo emari munyika.
Tinoona kuti muri kukoka veruzhinji kuti vange vachipa pfungwa dzavo. Ndezvipi zvamungaisa zvekuchengetedza veruzhinji vachazopa pfungwa dzavo iwawa kuti vange vasingazotya vape pfungwa dzavo vakasununguka?
Chirongwa chinoti chiri kuchiita tichitaura neveruzhinji, tichitaura zvekare nevarimo mumabazi edzidzo kubva kuministri kusvika kumayunivhesiti nemakoreji edu akatekeshera munyika. Vanoda kutaura vachiburisa umbowo nemazita avo tinovagamuchira, asi kune zvakare avo vanoda kutaura nekutipa pfungwa dzavo vachigara mazita avo akawandiswa, tinovapa garanti yekuti mazita avo haaburitswe.
Chii chasvitsa kuti mutore danho rokuita tsvakurudzo iyi?
Isu sebazi reTransparency International tinoshanda zvakanyanya nevanhu vanogara munharaunda. Vanotipa pfungwa dzavo maringe neuori hunoitika munharaunda dzavo nekushungurudzika kwavanoita nekushaya kwavanoita atinoti masevhisi kubva kuhurumende kana kuti zvatinotarisira kuwana kubva kuhurumende. Saka vanhu ivavo ndivo vakatipa pfungwa yekuti kune uori hwakanyanya hwatekeshera mumabazi edzidzo.
Saka izvo zvamune mawana mutsvakurudzo iyi munozozvishandisa nenzira ipi?
Tichinge tatsvakurudza zvizere tichadzokera kuvanhu tichivaudza zvakawana, tichaenda kuhurumende tichiburitsawo zvakawana, tichabvunza zvakare vanhu zvavanotarisira kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko reuori ripere mukati menzvimbo iyi. Saka izvozvo zvichabatsira kuti hurumende yedu painogadzira michemo inge ichitarisa nyaya idzodzo kuti vavhare mikana yekuita kuti vanhu vapunduke kana kuti vawane pfumi kuburikidza nekumbunyikidza vashoma. Saka tinoona kuti izvozvo zvichatibatsira kuti magwaro edu anotungamirira urongwa hwepamusoro hunge huchiitwa zvakanaka, huchikwanisa zvakare kuvharidzira makomba anoita kuti nyaya dzirambe dzichitekeshera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichitarisa dzimwe nyaya dzezviri kuitika muupenyu hwedu.
Iko zvino tochimbokupai nhau dzemitambo. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League ichienda pamusoro pechikwata cheDynamos zvichitevera kukunda kwayaita nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yarova Blue City 1-0 Mandava Stadium Nas Maskati ndokwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro peDynamos kusvika pamapoints 11 chete. Chikwata chanomen mapeza ichi chapinda mapoints 61 chete. Dynamos ine mapoints 50 kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. Asi Dynamos ine mutambo mangwana muNational Sports Stadium nengezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechitanhatu. Mutsigiri weDynamos vaLorenzo Saiwevhu vano chikwata chavo chirukanda zvipudzwa zvitatu pavari kurova ngezi apa mangwana.
Gadiri achakakwana takagadzira zvakakwana paya kuti maipikurova 3-1.
Asi mutsigiri wengezi Platinum Stars vasimbarase chituri vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekuti vari kupinda munhandare vasina chiri kuvavhundutsa.
Aiwa hapa isi tagara tiri kutongohwina, hatina kana pressure. Timu yedu yezita hatitohwina, hatina kana pressure kana diri kana hatitombovhunduka.
Asi Dynamos iri panguva yakaoma mushure mekunge Chicken Inn iyo iri kuvatevera yakunda Hwahwa 1-0 nhasi masikati zvekare. Mukoita izvi Chicken Inn yadimbura utungamiri hwedhimbare kusvika pamapoints maviri chete. Chicken Inn yave nemapoints makumi mana nemasere. Chicken Inn yave nemapoints makumi mana nemasere ine zvekare mutambo waisati yatamba nemanika Diamonds kuti yenzane pamitambo neFC Platinum pamwe neDynamos yacho. Vavakidzani veDynamos Capes United yanga iri muNational Sports Stadium umo yarohwa 1-0 neyadha. Asi mitambo yenhabvu yanhasi yatanga panguva dzekudya kwemasikati apo ZPC Kariba yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Mune mumwe mutambo Cranbourne Bullets yaita mangange 1-1 neHighlanders. Asi mangwana Dynamos haisiriyo yega iri pamusha. Triangle iri muGibbo Stadium neHerentals. Manika Diamonds iri kushanyira Blauwe Chiefs muLuveve Stadium. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe cheMaLady Chevrons chiri kudzoka kumusha mangwana kubva United Arab Emirates mushure mekukundikana kubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Chikwata ichi mangwana acho chiri kusangana neThailand mumutambo wacho wekugumisira kurwira chinzvimbo chechitatu kumakundano aive nezvikwata zvisere eWorld Cup qualifier aya. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi aya yarohwa neIreland nemaranzi mana mumasemifinary. Asi murairidzi weZimbabwe Gary Bent anoti vakadzidza zvakawanda kumakwikwi aya izvo vachashandisa makundano anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi vachiita misangano nevemabhizimisi kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations weUnited Nations General Assembly. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kukwezva vemabhizimisi vekunze sezvo mitemo yemabhizimisi muZimbabwe ichiramba ichichinja nguva nenguva. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya iyi. Zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi zviri kuratidza kuti chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nekuedza kutora zvakare mukombe weCastle Premier Soccer League. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti zvakare muve nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu chelive talk muvhuro kusvika chishanu chega chega. vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro achiti mova nemadeko akanaka, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyevina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.